Nomba yakanyanya kukosha zvikuru pakurwisana nechirwere cheCOVID-19. Yakanyanya kukosha nokuti chirwere ichi virus riri kukonzera COVID-19 tinoona kuti izvo vanhu varwara vaya vaya havasi kuita immunity inolasta nguva yakareba. Immunity yacho inenge inokurumidza kupera, saka zvinoreva kuti izvo nyange vanhu vakarwara vese pasi pano immunity yacho inokurumidza kupera vanhu vakamborwara vorwara zvakare, saka risatinetsa virus iri. Uyezve virus iri rinochinja unhu hwaro nokurumidza.
Munorevera pachiremba mungatsanangure
zvokuti rawakamborwara nezuro harisiri rawacharwara futi mangwana, yatinoti mutation iyai pachirungu, ringe richingochinja chinja unhu hwaro. Saka kuti tiwane immunity isu sevanhu inolasta nguva yakareba zvichanetsa. Tinoona pakurwisana kwedu nezvimwe zvirwere zvemavhairasi zvakawanda zvakakataza pasi rose zvakafanana nesmallpox, takashandisa nhomba tikabudirira, hakuchina chinhu chinonzi smallpox zvino. Tiri kurwisana nepolio, tiri kurwisana nemeasles nezvimwe zvakadero, tiri kubudirira tichishandisa nhomba dzatinobaya vana dziya. Saka nhomba yakakoshesesa, tinonamata kuti tiwane nhomba nokurumidza.
Ko iyo nhomba iyi semaonero enyu ichasvika riiniwo kuZimbabwe, Dr. Madzorera?
Hai, indofunga zvichaitika panhomba dziri kugadzirwa izvino ndedzekuti dzichatanga kushandiswa kunyika dzakati pfumei ndokokutanga. Kechipiri ndekuti ndonyika dzine yatingati pachirungu disease burden yakakurisa, ndo vane varwere vakanyanyisa kuwanda vari kubatwa nechirwere ichi. Saka ikoko ndokutanga kupiwa vanhu nhomba yeCOVID-19. Kana vapedza ikoko, zvichida zvino muZimbabwe hatingaise timeline nokuti hatizivi kuti makampani ari kugadzira nhomba achakwanisa kugadzira nhomba dzakawanda sei pagore, kuti dzingazosvikawo kuno kuAfrica rini. Asi ndingangopopura ndichiti muno muZimbabwe tingafare zvikuru nhomba ikatanga kupiwa iyo vane disease burden yakakurisa, kuna naAmerica, vana India, vana China, kuSouth America, even nokuSouth Africa. Muno muAfrica I think South Africa ndoingangode kukurumidza kupiwa nhomba iyi nokuti ndo vari kunyanya kutambura nechirwere ichi. Tazopedza ivavo isusuwo vakaita sana Zimbabwe vane disease burden iri pasi, tozopindawo ipapo.
Zvingaite zvemakore api izvo?
Zvichida ndekunana 2022 hameno patichawanawo nhomba iyoyo muno muZimbabwe.